Maneraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 26, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vafadzwa uye kugutsikana nezvigadzirwa zvemunyika zviri kuratidzwa kuZITF kubulawayo uye iri kutarisirwa kuvhurwa zviri pamutemo mangwana nemutungamiri weKenya waWilliam Ruto. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kuIran uko vari kutungamira chikwata chiri kumirira nyika kumusangano weIran Africa International Economic Conference. Madzimai ekumaruwa anotambira nemufaro chirongwa chekuvhenekwa pamwe nekurapwa chirwere chegomarara rechibereko. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gungano reZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF rapinda muzuva rechina nhasi vanhu vakawanda vachibuda kuzoona zviri kuratidzwa nemakambani emunyika akasiyana siyana pamwe nekunze kwenyika uye vamwe vevapinda mugungano iri vachikwanisa kusangana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avanga vachishanyirawo nzvimbo dzevamwe vevari kuratidza mabasa avo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaMnangagwa avo vange vachiperekedzwa nevanakomana vavo vemapatya Sean naCollins pamwe chete navaWicknell Chivayo vatora nguva yavo vachitenderera vachiona nzvimbo dzakawanda dzemakambani emunyika pamwe neekunze vane zviratidzwa zvakasiyana-siyana pamberi pekuvhurwa kwemusika weZITF uyu zviri pamutemo mangwana. Vachitaura nevatori venhau mushure mekushanyira nzvimbo dzinosanganisira Net1 nedziri pasi pemakambani ekuKenya neEuropean Union, vaMnangagwa vati vafara chose uye vagutsikana nekunaka pamwe nehuwandu hwezvigadzirwa zvemunyika zvavaona izvo vati zviri kunaka nekuwedzerwa gore rega rega. Mumwe weveruzhinji vapinda muZITF nhasi vari kuti vakufadzwa nezvavaona ndemumwe wechidiki muzvare Monica Sibanda avo vachangopedza zvidzidzo zvavo zvepamusoro zvefinancial accounting paNational University of Science and Technology.
Hatisati yedu tasvika pachinhano chepamusoro senyika, asi ndafarira kuti pane mamwe matertiary institution ari kuita mainnovation anofadza.
Mukuru anoona nezvekudyidzana neveruzhinji pamuzinda weAmerica muZimbabwe vaLarry Socha avo varikowo kuZITF vati nyika yavo inoramba ichishushikana nekwavati kusamira zvakanaka kwemabatirwo ekodzero dzevanhu muZimbabwe. Panyaya yekuti vamwe vanoti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika yavo zvinokanganisa makambani ekuAmerica anoda kusima mari muno, vaSocha vati kushandurwa kwakaita zvirango nenyika yavo inzira yekubatsira Zimbabwe kuti igadzirise matambudziko ayo. Vakatiwo zvirango zviripo zvakatemerwa vanhu vashoma nemakambani mashoma, kwete kuti Zimbabwe yose.
It's important as US companies look to do business in Zimbabwe that Zimbabwe doesn't brand itself as a sanctioned country. As you know, President Biden terminated the Zimbabwe sanctions program on March 4th, and we have refocused our sanctions program.
Vakuru vakuru vehurumende kusanganisira mutungamiri wenyika vaMnangagwa vanogara vachitaura rekuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumadokero hazvizi pamutemo uye zvinofanirwa kubviswa. Uko mumiriri wemubatanidzo wenyika dzeEuropean Union muZimbabwe vaJobs von Kirkman vachipindura mibvunzo muhurukuro yavaita parutivi neStudio 7 vati EU yagara ichibatsira Zimbabwe munyaya dzechikafu nedzeutano nezvimwe, vakati vari mushishi rekuti paitwe ongororo yekutiwo vandudza rubatsiro urwu husei mushure menzara yapinda munyika zvichitevera kusanaya zvakanaka kwemvura mwaka uno. Pamvunzo wekuti ndezvipi zvavanoona sezvikonzero zviri kuita kuti makambani MEU arambe achizeza kuuya kuzosima mari munyika, Vavon Kerkman vati pane zvinhu zvine chitsama zvinoda kugadziriswa zvinogona kubatsira kukwezva makambani EU.
We have seen the introduction of a new currency. I think
munyaya dzemari taona kuunzwa kwemari itsva, uye ndinofunga kuti ichi chimwe chezvinhu zvinogona kukwezva makambani ekunze kuuya muZimbabwe kana kushanda kwemari nemabhanga anga kwave kunyatsofamba zvakanaka. Izvi ndezvimwe zvezvatinotarisira kuti zvichange zvanyatsojeka mukati memwedzi mitanhatu inotevera.
Gungano rezvetITF range richifanirwa kuvhurwa zviri pamutemo nhasi nemutungamiri wenyika yeKenya vaWilliam Ruto, asi vave kuzoita izvi mangwana mushure mekunge vabatikana nezvimwe. Asi vaRuto vasvika muguta reBulawayo nhasi vakatambirwa panhandare yeJoshua Mukabo Konyongolongomo navamunangagwa pamwe nemumwe wevatevedzeri vavo vaKembo Mohadi pamwe nevamwe makurukota ehurumende anosanganisira gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika amaiwo pamuchinguri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vari kuIran uko vari kutungamira chikwata cheZimbabwe chiri kupinda musangano wepiri wekudyidzana kwenyika iyi nenyika dzemuAfrica mune zveupfumi weIran Africa International Economic Conference. Musangano uyu wavhurwa zviri pamutemo nhasi nemutungamiri wenyika iyi vaIbrahim Raisi, avati nyika yavo iri kutsvaga kuchengetedza ukama neAfrica kuburikidza nekuwirirana, kwete zvavati zviri kuitwa nenyika dzekumawirira dzakawanda idzovati dziri kungomora upfumi hweAfrica. Zimbabwe neIran gore rapera dzakanyoreranawo pasi zvibvumirano 12 mushure mekushanya kwemutungamiri wenyika iyi kuZimbabwe. Musangano uyu uri kuitwa kwemazuva 4 uye uri kupindwa nevamiriri venyika 30 dzemuAfrica. Nyika dzakaita seAmerica, China, France neRussia dzine misangano yadzinoita weupfumi pagore roga roga yekudyidzana nenyika dzemuAfrica, izvo zvinonzi nevamwe vanoongorora zveupfumi makwikwi anofanirwa kusimudzira Africa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Ishungu dzenyika yeIran kuti inge ichidyidzana nenyika dzeAfrica dzisinavo zvadzo chauviri zvekare iri nzira yekuratidza pasi rose kuti kusomorerwa kwatiri kuita seIran nezvatiri kuita namasanctions atiri kuita tinazvo. Asi mukuongorora kwedu tinotoona kuti Iran inyika iri kutotamburawo zvayo zvekare. Nyika dzokuAfrica dzinosanganisira Zimbabwe dzinenge dzakasungombira dzakondo noukama hwadzakaita tingati nguva dzehondo dzapfuura idzo, kuti vanoti vakadanwa havangati hatidi kuuya.
Tinoona kuti Zimbabwe ine urongwawo hwekunge ichigadziridza kudyidzana kwayo nenyika dzekumawirira zvikuru tichitarisa America. Ukama ihwohwu hunosiya papi ukama hwayo nenyika dzekumawirira zvikuru America?
Ndinoona kuti kupinda kwaita Zimbabwe uku handifunge kuti kunokanganisa chido cheZimbabwe kusimbisa ukama hwayo nenyika dzana America idzo, nokuti Zimbabwe yakabatana nenyika dzimwe dzeAfrica. Vagara vakabuda pachena kuti zvibvumirano zvedu isu muAfrica ndozvekuti hatina divi ratakarerekera, non-aligned movement iyei, tichiziva vese kuti America inyika ino iremekedza kodzero dzavanhu, kodzero dzenyika. Handifunge kuti ingabva yaramwa kushanda nenyika yakaita seZimbabwe, nokuti Zimbabwe iri kushandidzana nana Iran.
Tinoona kuti America, Russia neFrance dzakaitawo misangano yakadai dzichikokawo nyika dzemuAfrica. Nyika dzemuAfrica dzina zvadziri kuzowanawo here kubva misangano yakadai?
Kana nyika dzemuAfrica dzikasasunura pazvibvumirano napamisangano iyoyi, hapana zvavanenge vachizenge vachiwana. Nokuti mukavona nyika hombe idzodzo idzo dzana America, dzana Russia nedzimwe dzichiita musangano neAfrica, zvinoreva kuti pane zvirimo muAfrica zvavanenge vachida. Asi vanenge vachiti ngatidyidzane zviya zvokuti isu zvindakupa zvindakutorera tichenjere ipapo.
Avanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kwakare kuOhio neStudio 7. Nepenyuro yeVoice of America inoti inomira nenyaya yayo yayakaburitsa iri pamusoro peBurkina Faso uye inotarisira kuramba ichiburitsa zvizere zvinenge zvichiitika munyika iyi isina divi rayakarerekera. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mafashamu akonzerwa nekunaya kwemvura yakawandisa kwemasvondo auraya vanhu 155 nevashanu kana kuti 155 uye kukanganisa vamwe vanodarika mazana maviri ezviuru 200,000 munyika yeTanzania. Izvi zvakaziviswa nezuro nemutungamiri wehurumende yenyika iyi vachipomera mhosva kukushanduka kwemamiriro ekunze kubva kuEl Nino. Gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken nhasi varatidza kushushikana kukuru nekutsigira kuri kuitwa neChina kugadzirwa kwezvombo neRussia. Vakayambira vatungamiri veChina kuti Washington inogona kuisa zvirango panyaya iyi. VaBlinken vataura mashoko aya kuBeijing mushure memusangano wavaita nemutungamiri veChina vaXi Jinping nevamwe vakuru muhurumende yeChina uyo wabata nyaya dzekusawirirana kuri pakati penyika mbiri idzi. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, toenda kuna Tanonoka Wande weStudio 7 achitipa zviri kuitika muAmerica nhasi tichitarisa mabiko ari kuitwa mangwana kumuzinda weWhite House.
Muna kubvumbi wega wega mutungamiri wenyika yeAmerica nevatori venhau vepamuzinda weWhite House vanoita mabiko ekunyombana nechinangwa chekusetsana. Mabiko eWhite House aya ayo anopindwa nevanhu vane mukurumbira vakawanda anopa mukana wekunanganidza mashanduriro anoita mutungamiri wenyika matauriro kuvanhu vanenge achitaurira. Ndipo vakanakisisa vanonakidza nekuyevedza vanosangana nevasinganakidze vemitemo nezvematongero enyika. Vatori venhau ndivo vanotungamira urongwa uhu asi shasha chaidzo mutungamiri wenyika uye vamwe vanoita basa rekusetsa vanhu muupenyu hwavo vanosarudzwa kuti vauye kuzofadza vanhu. Dzimwe nguva mutungamiri wenyika ndiye anenge achiita basa rekusetsa vanhu sezvakaita vaive mutungamiri wenyika vaRonald Reagan muna 1986. Avo vakati
I've been criticized for going over the heads of Congress.
Ndinomboshorwa ndichinzi ndinoita zvimwe zvinhu ndisina kusuma dare reCongress. Saka chii chashamisa apa? Zvinhu zvakawanda zvinongova darika wani vari mudare iri vasina kana ruzivo nazvo.
Gungano remabiko awa remuna kubvumbi iri rinopa vanhu mukana wekuti vaseke zvinoitwa nemutungamiri wenyika iye achipindurawo kuvatori venhau ava nevamwe vanenge vakokwa. Vakokwa ava vanosanganisira vanoita zvemafirimu kuHollywood vamwe vane mukurumbira. Aya mashoko emutungamiri wenyika vaJoe Biden vachizviseka pamusoro pekukwegura kwavaita.
Ini ndinotenda mukuvandudzwa kwekutanga kwebumbiro remitemo renyika kunopa vanhu kodzero dzekutaura zvavanoda kana kutevera chitendero chavanoda. Hakusi kungoti chamwari yangu Jimmy Madison ndiye akanyora bumbiro iri.
Sezvo rino riri gore resarudzo, vaBiden vari kutarisirwa kutaura nezve wavari kukwikwidzana naye musarudzo yemutungamiri wenyika. Martha Joint Kuma inyanzvi munyaya dzezvematongero enyika uye achinyora mabhuku.
I think one of his central themes throughout his presidency has been
ndinofunga kuti dingindira remutungamiri wenyika rinenge riri rehutongo hwejekerere zvimingamupinyi zvawakatarisana nazvo pari zvino.
Mabiko aya itsika yeAmerica inoteverwa nemutungamiri wenyika ega ega, asi muna 1981 mutungamiri wenyika vaRonald Reagan havana kukwanisa kupinda muurongwa hwacho sezvo vainge vari muchipatara vachirapwa mushure mekukuvadzwa nemunhu aida kuvauraya. Kwemakore ose aya vatungamiri vese vanga vachienda kumabiko aya kunze kwavaDonald Trump, avo vasina kubvira vaenda kwemakore mana ose avakanga vachitungamira. Muzvare Joined Kuma vanoti,
ndinofunga hazvisi zvinhu zvavaida havo kuita.
VaTrump vanonzi vanogona kunge vakatora danho iri mushure memabiko akaitwa muna 2011 apo vainyombwa nevaive mutungamiri wenyika vaBarack Obama nemumwe anoita zvokusetsa vanhu Seth Meyers, uyo akati
Donald Trump anogara achiti ari kuda kukwikwidza musarudzo wemutungamiri wenyika achimirira maRepublicans. Izvi zvinoshamisa nekuti ndaifunga kuti achakwikwidza sechiseko chenyika.
Vamwe vanoti kusekwa uku ndiko kwakatopa vaTrump chidokwa dokwa chekuti vapinde musarudzo yemutungamiri wenyika, izvo vaTrump vanoramba. Vatungamiri venyika vakawanda vanotora mukana uyu kunyomba vatori venhau, asi vachitorawo mukana uyu kuvarumbidza. VaBiden vakati kutorwa kwenhau kwakasununguka musimboti weveruzhinji kwete muvengi, zvikuru sei munyika dzekuti vatori venhau vakanyomba mutungamiri wenyika vanokandwa mujeri sezvakataurwavo nemumwe anoita zvekusetsa vanhu Trevor Noah makore maviri adarika.
Munonzwisisa here kuti zvinodadisa sei kuti ndamira pano ndichiita dambe nemutungamiri wenyika yeAmerica, asi hapana zvandichaitwaka, handiti?
Kukosha kweutongo hwejekerere nokutorwa kwenhau kwakasununguka zvichange zvichiratidzwa zvakare muWashington DC mangwana mugovera manheru. Nyaya iyi yatumirwa naScott Stains weVOA. Maiverengerwa neni Tanonoka Wande.
Mamwe madzimai ekumaruva anoti anotambira nemufaro chirongwa chekuvhenekwa nekurapwa kwechirwere chegomarara rechibereko, icho chiri kutungamirwa nebazi rezveutano richitsigirwa neWorld Health Organization. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mamwe madzimai ari kufara nekuuya kwechirongwa ichi munharaunda yavo ari kumakonde mudunhu rematonarend west, aya anoti pari zvino kuongororwa kwegomarara rechibereko uku kwave kuitwa pakiriniki yeumbowe iri pedyo navo, zvichienzaniswa nakare pavaienda kunoongororwa kuchinhoi kunova kure uye kuchida mari yekufambisa. Kiriniki yeumbowe imwe yemakiriniki mazana maviri akaitwa nzvimbo dzokutorera zvinozovhenekwa pamunhukadzi kuti zviongororwe kuti ane gomarara here kana kuti kwete, zvinonzi nechirungu masempo. Amai Barbara Matariranwa vekukaswa makare mudunhu diki remakonde vanoti vakaongororwa nekuti vari pachirongwa chekunwa mapiritsi ekudzikamisa ukasha hweHIV and AIDS, sezvo zvichinzi vanhu vakadai vari panjodzi huru yekubatwa nechirwere chegomarara rechibereko.
Takaita kuti nditestwei nhau yekuti ndiri pamushonga, saka ndaakuzvifarira kuti ndize pandimire.
Mumwe mudzimai akaongororwa amai Jane Kavaya vanoti kuongororwa kwakanakira kuti munhu anoziva zvaari uye kana ane chirwere anokurumidza kurapwa chisati chakomba.
Zvakanakira kuti ukaziva kuti une chirwere unobva warapwa nguva iyoyo chisati chakura, chirwere chaisati chaenderera mberi.
Asi mumwe mudzimai wechidiki amai Privilege Masarakufa vekudoma avo vasati vaongororwa vanochirongwa ichi chakanaka asi hachisi kushambadzirwa zvakakwana kumaruva sezvo vakanonoka kuziva nezvacho.
Inini chaita kuti ndisati ndatestwa nokuti ndasati ndanzwa program.
Gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora vakabhakachira kiriniki yeumbowe pamwe nevamwe vashandi veWHO vainge vabva kumuzinda wavo kuSwitzerland vanochirongwa ichi chiri kusangana nematambudziko akawanda anosanganisira kushomeka kwevanoongorora kufamba mitunhu yakareba kwemadzimai vachienda kumakiriniki kunoisa masambos uye kushomeka kwana utsanana wenzvimbo kana kuti village health workers.
Maona tichitaura nyaya yekuno kuti tine kushomeka kwevatinoti mavillage health workers nokuti vavo ndo vanogara pasi, ndo vanotaura nevanhu.
Dr. Mombeshora vanoti senzira yekuderedza mamwe ematambudziko aya vachaedza nepavanogona kuchengetedza vashandi mubazi rezveutano nekuvapa zvikwanisiro, dzimba dzekugara pamwe nezvekufambisa kuti vasatize vachienda kunotsvaka mafuro manyoro.
Zvii zvatingaita kuti varambe varipo vasaenda. Saka tiri kutarisa nyaya dzekuti pekugara tovavakira pekugara pasina pekuti ndepavo, asi kuti ndepedu hurumende. Kana uchishanda muhurumende unogara ipapo pachena.
Asi nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbove gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti hurumende inofanirwa kuwedzera uwandu hwevashandi vezveutano vose zvikuru kumaruwa, uye vanofanirwa kupiwa mari dzinovakwanira kwete kupiwa mabhazi ekufambisa kana pekugara.
Hatigone kuchengeta mahealthcare workers, kwatingati kuretaina mahealthcare workers nokuvapa mabhazi kuti vauye kubasa. Vanhu vari kuda living wage, munhu ngaapuwe mari yake oziva kuti anoita sei nayo, yakakwana.
Vakafanobata chigaro chemukuru weWHO muZimbabwe Dr. Sara Wanyoike vanoti Zimbabwe iri kuita basa guru munyaya dzekupedza chirwere chegomarara rechibereko, asi vachiti inofanirwa kusunga dzisimbe kuwana zvimwe zvikwanisiro uye kuwedzera vashandi veutano kumaruwa. Bazi rezveutano rine chirongwa chekuongorora gomarara rechibereko kumadzimai ose ane makore ari pakati pemakore 15 kusvika pamakore 40 kana kuti 15 kusvika ku49. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Studio 7 makadi apo ndivo Fredi Chikuvire uyo. Mukoma Jonga, mukoma Blessing. Tirimo muwapusa wapusa United Zimbabwe. Hanzi mani chenja ndi anoita kuti zigiri shaye zimba. Vapfeka nyika mamani chenja vairane ndivaridzi veekonomi. Zvakaoma.
Kuna kwazvinoitwa zvekuti kwai munhu kuri kuenda upinda mubhengi totipiwa mari yenyika ndoda usaitichi hakuna zvakadero. Zvinofanira kunge zvina maprocedure namaprocess acho. Munhu ngaajere kudya mari yake muno nokushandisa mari yemunhu kwete zvekuzvinei. Ndosamuchiona chero Britain payakajoina EU vakaramba vane pound yavo. Havana kuda kujoina euro inyaya yekuti mari yekwako inodadisa mari yenyika imwe muchizvikondrora muchiita zvipamadireni. Saka zviri kuitwa kuti kwai mautikaretsi watovatichi hai ndezveutsotsi zviri kuitwa namatsotsi anoda kubva.
Studio 7 ndijon chiri kunetsa muZimbabwe nyaya yemazigi, nyaya yemari yamuri kuramba muchingochinja muchichinja mabhere acho kuti mazvichinja chakati. Chiri kunetsa muZimbabwe haisi mari iri kuda kuchinjwa. Chiri kunetsa muZimbabwe kuri kuda kuchinjwa government, hurumende iriko ndoiri kuda kuchinjwa. Izvi zvamuri kuita kuramba muchichinja mari izvi zviri kutotipedzera nguva, nyika yedu ichiramba ichingoenda kumawere. Hurumende ndiri kuda kuchinjwa kwete mari. Ndofunga ndizvo zvibedzi.
Ndoona kuti gavhumendi yedu kana ikabudisa mari ka ngaikase kuanaunza kuti zviro zvakayama soo, mari ichafamba sei, mari inourema hwakadai. Bhozi tinaana mbuya hatinaana sekuru mukatumu ari kutorohwa pashi petsoka kutaura kudai. Saka manji vanofanira kuti vakase kuanaunza kuti zviro zvakayama soo soo soo. Vamwe vari kutobudirira, ndo chinguva chekutoti vamwe vanotobudirira pona pa 4 days dzona idzinedzi, pa 2 weeks dzona idzi pane vari kutobudirira ipapo yeitofamba uchirova vamwe vanhu pashi petsoka. Kumakata vaudze mahwingita shata.
Pastudio mwakadini mweshe ndiri kuno kuchipinge kwamaria. Mamaria muno ndinodawo kuti avo vana mushaya vanhu avo ngavagadzire mari yavo zibuzimu gold ravo rigwinye, kwete kuda kupomera mhosva kwevanhu vasina nebasa reshe.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Muchirongwa chedu chemagitare chasvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wesungura anonzi Stefani Pedzi remagitare achinzi Dr. Steve anoimba nechikwata cheMangiza Clan Band. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Sizovita magitata ya kututanga tiri wana wadiki wa tichikura tiri kumaruseva taimbo gazira wema galo ni mafuta ya taimbo magazira tichidi chifuza mombi tichidi hidi kumaruseva tichiri kumusha kutara dara tiri wadiki asi rekodi ndakansu tango 2018 ndupakitaka tanga kukazira wachi first album yangu.
Ve muri wano shitambira sayi kuti mchinda ndo wema gitari wa
tichiri wadiku nuzo kuma 90 something it was early 90s 2000. It was a period of two imbo wai fanezi sekao kuwa nraida sunge kuimba kuno kuna kura ya saka nelejo kuwa vajra so sisi rujin chiroombe jiti saka zunge shi attract ma negatives kwa kuwa be ma parents kana wakona wana wajita zuma gitar so it was a big challenge.
Veru shinji wano itambira osei mimanzi ya munoroa
wano warugula za kutambira music yedu mashows atributa ese tetri wanyuan mtu mashows takanunu kakuita same time nikano kutu music yediri tukurejiwe iliku ya mpichana isukunya nyuwa nikastere mgoza wako tukurizo kuretu ndo kumita watu wano wadi kanyasa understand the music ya kukano singari zisho kanyanya wano wani kwa singanya tu nisi saka wafumfanzi ya harbu tanda music
wajirita mabaza makuru wajirita watu mwanemi wajirita mabaza makuru wajirita watu mwanemi wakula jitikomo ipari jitikunga
matambuti kwa munu usangana na onde hapi.
Isusu challenge atina ende sponsorship, atina sponsorship. Shono jese ndine tandeka nema pendi mbaza angu. Tindoto maya kutuaka mashozi. Tuo mashozi watu enda seisa kazi mguwa tututata enda kumashozi nuro kutumaripani kipasina. Fambizi kutende kumashozi. Pia itina hitha kwete wa okutinyato itashakanaka. Taka mungo za mizi kuna za anumari.
Mule masho kwera munga siri wa tzikiri wenyu?
Masho kwa andina wako wa tzikiri wende mgoti ya andima jene makata. So mungu wa tutuwe vene 6 albums wa tzikiri ndo wani tuatiende kumbeti. Neto lambaya magango mira nesu. Mchingo simbisa kumaste. Kupine kupi mchipotiro music yedu wanuda kutubata wanu istima harare kutubutiro 5 ndo kwa tunuwanika ndo kutubesi namba yedu inoti 0715797114 iriba WhatsApp kana papa calls then email mangizamusic@yahoo.com then tine wani kwa Facebook Dr. Steve and Mangiza Clan Band. By YouTube, and this was Dr. Stephen Max, the clan, and do my end was head.
Was a Friday tomorrow, Kamichete, Jinundi Netsa.
Yekambo kanonzi zvinondinetsa kubva kuna Stefani Pedzi remagitara achinzi Dr. Steve uyo amanzwa muhurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu batai nhare nhamba idzi +1 202 465 0318. musakanganwa chirongwa chelive talk nhasi manheru na 8 p.m. apo tiri kutaura nezvedanho ratiri kutarisa riri kuitwa pamusoro pemari chaizigi tichiona kuti yemapepa iri kubuda nemusi wechipiri svondo rinouya. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina nditungamiri Nkomo.